Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera ndira 26/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nemutumbi waOliver Mtukudzi. Kanzuru yeguta reHarare inoremekedza Mtukudzi nekupa mugwagwa weWillowville Road zita rekuti Oliver Mtukudzi Road. Nhasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakatsveka mbatya dzemasoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinonzi zvatadza kupinda muNational Sports Stadium kuti vaonekane nemutumbi wemuimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi uyo akaitwa gamba nehurumende. Mtukudzi akashaya nemusi wechitatu mushure mokurwara nechirwere cheshuga. Vatadziswa kupinda munhandare iyi vanosanganisira muimbi ane mukurumbira Winky D pamwe nemutungamiriri weMDC Vanessa Nchamisa avo vanonzi vatadziswa kupinda muNational Sports Stadium nevasori. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo Nare Mbozha yemunyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana yange achinetsa kubata. Mutumbi waMtukudzi watakurwa nechikopokopo uchiendeswa kumusha kwake nhasi masikati uko acharadzikwa mangwana kumadziwa. Mutukudzi akashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai vana nevazvikuru. Ngatinzwei mashoko evanhu vakwanisa kuonekana nemutumbi waMtukudzi.
Munhu aimba miziki yekuti wairamba tichingoidzokera tichingoidzokera kana nanhasi miziki yakaiperi yasara nevamwe vanongoedza miziki yekuta tinoibvaita like 2 years vatoda kuibva but yani yatiku miziki chezvi unotochemedza especially kamwe kaakaimba akaika anonzi Wagona ndo number one song yangu iyoyo akanotochemedza vakada kuvatirwadza.
Ndinoitwa Shoman Bendo gara kunotoni. Ndarwadziwa zvikuru nekufa kwaOliver Mtukudzi. Aiva munhu aitivaraidza zvakanyanya ari mudhara wedu. Taigara tichimuona pakare paye dzinguva tichimuteera paanouya kuHarare achiridza. Ndosaka tiri pano tiri kumupa last respect.
Avo vange vari vanhu vachitaura pamusoro pekushaya kwaMtukudzi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti mushure mokubvunzurudzwa pamusuwe weNational Sports Stadium kwenguva yakareba nevasori vehurumende vachamisa vaona zvakakodzera kuti sezvo nyika iri pakati pekuchema gamba zviri nani kuti vasuduruke kuitira kuti kuchemwa kwaMtukudzi kuenderere mberi zvakanaka ivo ndokubva vadzokera zvavo kumba.
Inyaya yanga ichirongwa nevakomana veprotocol vedu Secretary General vamuonzora na Chief of Staff vasiso zvishai. Saka pavanga vari kuronga protocol dzokuti president vapinde ndo pavaudzwa kunzi zviri kunetsa. Havana kuudzwa reason panga pachingodilewa dilewa. Saka tatozongoona kuti security ya president inogona kunge isina kumira zvakanaka. Vatraya kutaura navo sematauriro aitwa na SG kuvatari na kusavari kuita hazimeki sense na kuti ma government officials ni mangu ima politicians akasi anasiana anga hari mukati bachi chema uneru finji kwe Zimbabwe se program yanga yaka taurwa se program yanga yaka invaitua munu weseka pajikere plus kutu rufu haruna invitation card saka tuliku shamisika kuti munguwa yaka daiso pari kutuwa kwa nyaye kutuwa nangati pay dialogue munguwa ya tuku na kumisa kuti vanhu vasakuvadzwa kwa muma misha vari kudzingirirwa vari kuabductwa nevari kuitwa zvese inguva neopportunity yekuti taidee tabatana mukuchema mukuru wedu uyu tobva tasara tichibatana senyika tichienda mberi.
Munofunga kuti imimi sesangano muchange muchikwanisawo here kusvika kumadziwa kunochengetwa vamutukudzi mangwana?
Kune variko anga vachitoriko zvavo nechekare marepresentatives edu ikoko tichagara pasi totaurirana toona kuti zvakaringana kuti president vaende ikoko here kana zvakaringana tichange tichienda ikoko.
Panyaya yaitika kustadium iyi pane zvamunofungira here kuti muchaita?
Hatingazodi zvedu kunyanya kutora rufu rwava mutukudzi tonyanya kupinza nyaya dzepolitics marivi ngatichemei vamutukudzi nedignity nehuno ngatichemei vamutukudzi nekurarama kwavakaita isusu tinongozviona tozotarisa zviri mundangariro asi muzuva ranhasi mhuri yekwavamutukudzi ndiyo iri kudzimbiwa nyika yese iri kudzimbiwa pasi rese riri kudzimbiwa saka ngatichemei tochema hedu tine tariro asi muzuva ranhasi ngatingei tine mhuri yavo kuitira kuti nyaya isazova yedu but ile nyaya yekuti murume wamutukudzi vakavigwa zvakanaka vakavigwa zvine mukurumbira vakavigwa neZimbabwe yose zvakataridza nyika dzese dzepasi rese kuti tine huno.
Avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunare kuHarare. Kanzuru yeHarare inoti iri kuchinja mugwagwa weWillowville Road kuti unzi Oliver Mutukudzi Road senzira yekuremekedza muimbi akaita mukurumbira uyu. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vakaona zvakakodzera kupa Mutukudzi ruremekedzo urwu. Vatiwo vari kupa muimbi ane mukurumbira Thomas Mafumo ruremekedzo rweFreedom of the City izvo zvichaona kanzuru yeHarare ichimupawo nzvimbo yokuvakira imba yake. Vagomba vaudza Rejoto weStudio 7 kuti kanzura yeHarare icharemekedzawo muchakabvu George Shaya.
Hongu tabatana semakansalers kuti tabatana nemanagement tikaona kuti zvakakodzera kuti murume uyu timurangarire timu yeuki timuremekedze nekuchinja nzira inonzi Willowville Road kuti ive Oliver Mutukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparuremekedzo kuvaimbi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi George Shaya.
Tingati danho iri ramuri kutaura Vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati asi ranga risati raimplimentwa zvazvo rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kurizimbaradza nekuriimplimenta nekukuudza mabharari mukuru wetsanzi kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura naadzimai vaonzisi pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tingedai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Tinoita ndezvekuti kana tisinga taita danho rakadaro takuchienda kumarecords kwedu tochinja tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvisa ipapo tinifomawo mastakeholders edu kuti ndo danho ratatora. Tapedza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodhi iyoyo zvitaijairoro.
Tichitarisa mashandiro amunoita sekanzuru, va
agomba munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu
tino ita inonzi participatory government where tinokoshesa umwe neumwe ari mukati mekuta angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko angava hurumende tinoiudza zvakare
mungatijekesere here meya gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambotaura muchavapa ruremekedzo wakadii
pane kuwirirana kuripo kwekuti vamapfumo vanofanirwa kupuhwa yatinoti freedom of the city inova ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuhwa izvozvo zvaanopuhwa ruremekedzo rwakaita sei anenge asingachabhadhari zvitero iri mukati meguta uyewo tanga tichikurukura nemakansalas edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo senzi imwe chete yaanga vakawo musha wavo semunhu anombopota achiashiridza kuna ridhoka senge chishira kuti dai pano uri anga achigarawo kumba kwake sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo naizvo zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo
tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya
hongu mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugiraundi akaita seManchester United Old Trafford Stadium nemamwe vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidza zvakapfurikidza mwero kana George Shaya vanotora nzvimbo iri mukati megiraundi imomo votaura giraundi side regiraundi rinonzi chakati nonzi chakati saka tafunga kuti zvakaisonakawo zvakare kuno kwetivhe zimbabwe nyika iriko ikuzama zvikuru kuti ibudirire kuti titorowo vietnam stand yemurufaro stadium toiti George Shaya stand izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiki kuti vaite shungu zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevavo vakaretaya mubhora vakaita savashaya ivavo uku kutanga chete but tinonzwisisa kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maonawo kutamba kwapeter zvovo kwamozi chungu aiwa tinozvinzwisisa pari zvino zvikatanga navashaya
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare vari muHarare naRejoto weStudio 7. Vashandi vemamwe makambani vasina kuenda kubasa pamazuva ekuramwa mabasa akarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti havasi kubhadharwa kwemazuva avakange vasiri kubasa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vekambani yeOK Zimbabwe muchinoi iyo ine zvimwe zvitoro zvakapwanywa muguta reBulawayo svondo rapera vanoti vakashamiswa nechina vachinzi vanyore gwaro vachibvuma kuti havana kushanda mazuva aya uye havazopiwa mari yemazuva acho. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti haana kufara nedanho iri sezvo masoja ari iwo akavavharisa chitoro chavo. Mushandi uyu anoti zvakanga zvisingaite kuti vashandi vaende kubasa.
The army was forcing people to fire. So in such a situation, what do you expect from Mashandi?
Mumiriri wevashandi veOK Zimbabwe muchinoi vaRichard Domba vanoti vakatambira tsamba iyi kubva kumuzinda wekambani yavo kuHarare ichiti vabvume kuti vaive vasiri kubasa nokuda kwavo. Vadoma vanoti vakuru vekambani yavo havana kubuda pachena panguva yekuramwa mabasa vachiti zvaive zviri kuna maneja kuona kuti angavhure chitoro here kana kuti kwete.
The position na kunyatsova very clear kuti yairatsa kuti hayo kange kwakaoma mauri kusauye asi vari munzvimbo dzinokwanisa kuyaite ndichiona dzikondishini kana ikaita kondishin ikaita kuti tihure tinovhura ikasaita hativhuri.
Vadomba vanoti kambani yavo yakarasikirwa nemari yakawanda sezvo vanhu vakanga vasingatenge zvinhu izvo zvavakupa kuti iomesere vashandi vayo.
Ini kuno ndangonzwa kuti kune email yakadaro.
Mumwe mushandi vaexezi yangorima vanoti haisi mhosva yevashandi kuti havana kuenda kubasa asi kuti imhosva yezcit iyo pamwe nemasoja airova vose vaishanda.
It's not Vashandi to blame. It has to be ZCTU to blame. because there was an instruction from ZCTU. If they can say at Kulikubanda ZCTU, they should complain to commercial. As an affiliate to ZCTU, then information in also casket were down back to them.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi rekambani yeOK panyaya iyi. Sangano reConfederation Industry of Zimbabwe rinoti nyika yakarasikirwa nemari inodarika mazana manomwe mamiriyoni emadhora kuburikidza nekuratidzira kwemazuva matatu uku. Mune imwewo nyaya, vatyairi vedzimotokari vainge vakatenga makopo nemafuta edzimotokari, mafuta asati awedzerwa mutengo, vari kunyunyuta kuti mafuta avave kupiwa ave mashoma pane avangadai vakapiwa dai mafuta asina kukwidzwa. Munhu ane koponi remarita makumi maviri ari kupiwa marita masere chete. VaEdward Shuto vanoti vepuma vari kubirira vanhu sezvo isiri mhosva yavo, sezvo vekambani iyi vainge vasina mafuta pavayada.
Isusu tiri kuti petrol yedu yatakatenga kudhara, yatakabhadhara, takaita prepay kudhara. Saka petrol yenu yakatotengwa kudhara vachishandisa rate yekudhara. Saka yakatochengetwa kudhara mastocks. What they have to do is to give us kungotipa petrol yedu chete. Hati affectwe necurrent rate because takaibhadhara kudhara. Uyu watova udyire utsotsi wokuda kuti reducera 20 liters to 8 liters. Umbavha iwo.
Mutevedzeri wemukuru wepuma muchinoi vamunashe Taruvinga vanoti iva hapana zvavanoziva sezvo vakangotaurirwa zvekuita kubva kumusoro, asi vanoti vachaita nhaurirano nevanhu vane makoponi.
Order yatikapiwa from head office, saka zvazvinoita hatisirisi kunozvigadzira. Saka zvamunoita imimi kana muine makoponi munoenda kuhead office ndovane explanation yekuti vari kuzviweka. Kana ari ekomandi munongoenda kukomandi. Okomandi ndo vanofanira kuti vaexplaini kuti zviri kufamba sebhozi ndovari kukupeisereki vati vachaita makoponi.
Gurukota rezvemabasa muzvarisete sainzenza vanoti vachataura zvizere kana vaserefeta zviri kuitika mumakambani aya. Imwe kambani yemafuta edzimotokari yeRidan Petroleum yakapiwa mazuva matatu kuti izivise kuti ichapa munhu marita yemafuta akanyorwa pakoponi, mushure mekunge yazivisa kuti yaizopa vanhu marita mashoma pane avainge vatenga mutengo wemafuta usati wakwira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Nasi tine nyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevanhu vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Madzimai aya akaenda kunorapwa navana chiremba, vakapiwawo mishonga yekunwa zvichitevera kubatwa chibharo kwavakaitwa. Vana chiremba nemasangano akabatsira madzimai aya vanoti havadi kudomwa nemazita sezvo vari kuchirawo upenyu hwavo. Madzimai aya anoti hana kuenda kunomangara kumapurisa vachitya kuti vanogona kubva vasungwa nemapurisa sezviri kuitika mune dzimwe nzvimbo uko vamangari vari kubva vasungwa pavanosvika pamakamba emapurisa. Madzimai anotiwo nhasi anoti akabatwa chibharo munguva yemhirizhonga yakaitwa zvondo rapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya anoti kubvira zvaitwa shutdown yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare. Mumwe wamadzimai aya uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti akavingwa nevarume vaiva vakapfeka mbatya dzemasoja usiku ari mumba make akabatwa chibharo.
Wakasvika achibhutsura dhoo, twana twangobva totanga kuscrima sonhongoita seivamuka zvandatobata. Kanzi ingo yekurara here inoyi, mukutorara ingo yekurara inoyi. Zvandatanga kuda kuchema pabepa andiroamba ama. Zvikanzi kuto ingo yekurara inoyi, da kubvisa hembe da kutorara newe wanga vari tu. Ndobva ndauda kuramba pabepa andirofuti imwe chi mbama. Ndopandakabva ndabvisa hembe nekutya, zvarara neni mwacho haana kudziviriri. Ndobva hati mwacho geza geza chokuchokutoni, udzokera pamubhedha kuvharara futi neni vana vaitoona.
Muma mudzimai ane makore makumi matatu nemasere anorarama neHIV and AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kudzivirira kunyange hazvo akanga avaudza kuti anorarama neHIV and AIDS.
Tikadzimukuenda kupitika tanti kupedza samari ndikuenamba kwayo vakatibvunza zvinhu zvavakatibvunza zvokuti vhundutsira atakwanisa kudaira. Saka umweni wacho soja ndiye akazoti akachedza nyini zvikabvi apa zvezvezve asvikane zvinhapo. Kune takangotifamba distance bvapari kusvikatoti kana kuti kurodhoko zvandikutoda kuti uite nezvoda kuti uite inini ndikati zvaita sei mwanangu semaonero angari mwanangu dito akasina ndidi kusakwatisana kuraramini ndikati zvaita sei mwanangu svikanzi kukasika kukumura bhuku zvoda kuti uite nezvoda kuti uchedzere ndikati aiwe ndomwa mapiritsi mwanangu kuti HIV positive zvikanzi hazvinenge neizvozvo zvokwadi akarira nei asina kudzivirira asina kuita sei.
Mumwe mudzimai asina kuda zvakare kuburiswa zita rake atiwo akasangana nevarume vaive muyunifomu yemauto apa aienda kuchitoro akamanikidzwa kubata nhingo dzevarume ava dzakavandika.
Ndikavanditingodama umwe chobvaita zvekuti nai kugarwa netakabvaita zvekundisimudza kazve vandikodamisa uye achibvabvo rachi trouse rake ndokaatanga kundinadzisa chinhu chake achinditi chitambiso chichibatabata chitambisatambisa mambo rake ndobva ndapedza ndichidaro kudaro kusvika pakuita se pakunoproducer paatanga kundiproducera achindiningira kumeso.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita anotiwo vakakwanisa kuendesa madzimai aya kunoonekwa nana chiremba uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde. Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika 14 kubva kunzvimbo yeHopeline Epworth. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzakadai nechimbi chimbi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemasoja vaOverton Mugwizi kuti tinzwe divi ravo. Asi munguva shoma yadarika mapurisa nemasoja akaudza vatori venhau kuti vakabirwa mayunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupinda kwekambani yehurumende yeZupco mukutakurwa kwevanhu mumaguta akasiyana-siyana uye zvazvinoreva kune vagara vanga vachitakurawo vanhu vemabhazi. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association uye vari mubati wehomwe wesangano iri vaFarai Muza. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMuza.
Tinotenda.
VaMuza, tinoona kuti Zupco yapinda mudariro kutakura vagari vematunhu akasiyana-siyana muguta reHarare. Imiwo manga muchiitawo basa rimwe chete raakuitwa neZupco sevemabhazi, mungatiudza kuti zvakamira sei, muri kushandidzana sei?
Tinotenda nekuuya kwavo tichishanda tese, sezvo muchingoona kuti pakutungwa kwechuma chemuzvikuru chinoda kubatsirana. Saka naipapa tinotiwo kuuya kwavanenge vaita tinenge tichionawo mashandiro avanoita, tichidzidzawo zvimwe zvavanogona, tichionawo pavanotadzawo isusu tichigadzirisawo basa redu richienderera mberi.
Iko kuuya kweZupco iko kuvaMuza, imi makava makundikana here basa rekutakura vanhu muchipinda mumadhorobha?
Isusu kukundikana tahandisina. Ndofunga munoona kubvira kuna na 2008 isu tisu taifamba nevanhu kuti nyika yeZimbabwe ifambe kubvira kuseni inotofambiswa netransport. Munhu achienda kubasa kuti anoshande anofanira kunge atakurwa, saka hatina kubvobvira takundikana. Asi chimiro chiripo ndechekuti kukwira kwakaita mitengo yekufambisa parodhi katina tingati mafees, semaonera andiregainini haana kukonzerwa nekukwizwa kwakaitwa diesel kwete akakwizwa nekushaikwa kwaitwa diesel saka munoona pa below demand and supply yeye munoona kuti motokari dzikaita shoma mumugwagwa mapraise anokwira pamusoro saka motokari dzedu dzanziri shoma pamugwagwa vanhu vokwidzochi mapraise pamusoro nekuti vanhu vaimhanyira mota shoma idzodzo zhinji dziri maqe ediesel saka ndinoona ini kuti chinhu chakakwidza mapraises epamugwagwa hakusi kuti kukwira kwakaita diesel kwete asi kushomeka kwaita diesel nokuti pamashure apo diesel rakambonetsa ndofunga mabhazi mahomba aya akatanga kuchaja madollar 50 makombi akatanga kuchaja ma$3 papamboita 2 weeks dzakawanika diesel mabhazi mahomba aya akadzokera kuenda pa$0.75 makombi akadzokera kuenda pa$1 nenyaya yekuti mota dzese dzakanga dzapamugwagwa pakatanga futi kushaika diesel mapraise aya akakwira kuenda pamusoro mapraise ediesel asati aanaunzwa kuti akwira saka chinhu chatakaona kuti chakakwidza mapraise kwaiva kuri kushomeka kwediesel
kune vamwe vari kuchemawo vamuudza kuti kupinda kwaita zupu kwemudariro kunogona kuburitsawo vamwe vanga vagara vachiitawo zvekutakura vanhu izvi imi muri kuonawo sei
zvinokwanisa kudaro kuti vamwe vanobuda zvichienderanawo nemashandiro avanoita uyewo yatinoti patriotism yekuti kune vamwe waibva vati kana vaakuchaja mitengo yavo nepamugwagwa waichaja zvezvekuti zvishuwa ukaona munhu anoenda kubasa hapana chaaisara nacho saka ivo vaya vanobva varunduka woti hatichaita atoti maabnormal profits vobva vasiya asi kana une patriotism unosimba urimo muindastry kuita kuti indastry ye ifambe vanhu vafambe vachienda kumabasa nokuti zvishuwo munhu anonoshanda uye haafanira kuti ongoshandira transport chete ane zvinhu zvakawanda zvaanda kuita vana vanda voenda kuchikoro iye anda kuraramawo anda kuti asumudzire upenyu hwake saka zvinenge zvaakusiyana nevamwe asi isusu tinei tine chimiro chokuti kana vauya wezupko toshandidzana nawo
saka imiwo makakwanisa here kunge muchiisawo mabhazi muurongwa hwezupko ihwohwu
tine mabhazi atakatumirawo kuurongwa ihwohwu hwezupko as an association taingoti maindividuals anenge ane kana mabhazi matatu oendesawo kana rimwe chete ronoshandira richibatsira chirongwa ichochi chaunzwa nehurumende ichi osarawo nemairi mairi aya ndeyekuti iro riye riri kukoriere rikaitawo matambudziko unenge oneka kesho omhanya otsvaga simbi rodzokera futi kubasa ikokuye nekuti mubhadharo wacho unouyo kwapera mazuva akati kuti saka rinenge chida kuti ringe chidi richiseviswawo nekumaintainwawo riri parod ipapo kuita kuti chirongwa ichocho chibudirire chakauya ichi
aiwa tinotenda zvikuru vamuza kuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda chose vakandenini
manga vakateerera kumutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kamwe kechimbo dzinobata moyo kachibva kuna vaOliver Mutukudzi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda vanotadza kuonekana nemutumbi waOliver Mutukudzi Kanzuru yegutare Harare inoremekeza Mtukudzi nekupa mkwagwa weHillsville Road zitare kuti Oliver Mtukudzi Road. Nasi tangati nenyaya inosiririsa zvikuru yemadzimai akabatwa chibharo nevarume vainge vakapfeka mbatya dzemasoja. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko isika disa.